kukatarisa mabemera ari kuita mari yekuzimbabwe anonzi mabhondi nesiaya akonzeresa kuti vanhu vavhunduke zvikurusa iye zvakonzera kuti zvo zvishanduke zvakanyanyisisa ramba akutumira mari kuzimbabwe nekuti zvaane profiti kuti itumire mari kuzimbabwe iende kuzimbabwe ishandiswe kuzimbabwe saka zvika mitengo yemarandi ichinotenga mabhondi nes yakwira zvikurusa ukada pamutengo wemaus kuti unotenga mabhondi nes zvakwirisa zvikurusa tinoona zvekare kuti hurumende iramba yakatsikirira panyaya yekuti mitengo yezvinhu zvezimbabwe ngairambe iri inoratidza kuti bhondi nes rakaenzana neus dollar saka zvinhu zvakutooma sekuti zvinhu hazvichawanika muzvitoro vanhu vaakutohodha zvinhu kubva kunze kwenyika kana munhu achitumira akutotumira zvinhu zvikuziva kuti vanhu vakurarama nezvinhu zvinobva kunze kwenyika saka ndo painoraza tika atosvika kana 2008 ipapo nyange tisati yatosvika hedu but tatotadongorera
mati matanga here kuona vanhu vari kutumira kumusha zvinhu zvakaita semagrosari kana zvekudya nezvekushandisa zvinotarisa kunge zvichiwanika munyika
zvanyanyisisa nenyaya yekuti zvavhundisa vanhu zvekuti zvinhu hazvave kudhura iye hazvisi kuwanika mumasherefu kuzimbabwe zvabva zvakonzera kuti vanhu vabva vatenga zvakadarikidza saizvo
ko ivo vari musouth africa vazhinji vamunotaurawo navo vari kuti nematambudziko ari kumusha
vanhu vagumirwa vanhu vapererwa sekuti kazhinji kutaura kwakaenda kurosari hatisati aenda kurosarizo zvinotabva kusarizo munhu anenge atoo kuzvionera kuti ndararamisa vangu here kumusha ikoko saka vanhu vava kutongozvitambira kuti ndodambudziko ririko kumusha saka vava kuchingobatsirana pamwe chete nemhuri dzavo
ko mati matanga heri kuona shanduko yevanhu vari kubva muzimbabwe vachipinda musouth africa kana mubotswana kuuya kunotsvaga mabasa zvati zvatanga heri kuoneka kuti vanhu vaakubuda munyika vachinotsvaga mafuro manyoro
mitsara yakutotanga kubvira kwaikoti yako kunoitwa mapasipoti kuya kuya ndokwazvotangira mitsara kumapasipoti kwari mitsara mikuru zvikurusa vakatasa Harare mitsara yanga yemoshenherese rapfuura iri yakanyanyisa zvikurusa kwotiwo kana bhodha pazara zvakanyanyisisa vanhu vachigamba kubuda kuti vanotsvaga mabasa vatsvaga kurarama tinoona zvekare vanhu vakabatsira vapinda nematambudziko vanenge vachizama kuyambuka vasina magwaro tabatsira vanhu vakawanda vanozenge vaita matambudziko mashinenge vazama kuda kuyambuka vasina mapepa vawandisa nhamba yachona yatsura zvinhu chiisa mukomajonga zvekutoti zvikaramba zvakadaiso vanogona kutoita tambudziko guru munyika nekuti vanhu vavanikavo vachibatira zvibharo nekuda kuyambuka nemudzidzisi nepaerutivi rwemabhodha vanhu vanourayiwa nekuda kwekuda kutokuti pane makoronera mbavha nhonzva tunga dzinozama kuda kutorerawo vanhu vayo vangave dzingave mbozvanhare dzingave dzimari kiti dzanenge vainazo saka matambudziko iwayo taona awanda zvikurusa kuratidza kuti vanhu vari kupinda zvakanyanyisa munyika yenyika dzakapfitiridza zimbabwe.